Matambira wetandifungidzisa somuya papa yose yekuti ndochi ana makarina kanyama karipi peni peni nasakisi taparuka pachi ndabva ndafunga malowe kasonga yeke kuti malowe iri Friday chibva kumasowe tichibva zvedu kumasowe I aya ndomasonga iro wapa ezomugidho tichiri vadikirisa titane musindo ndarangarira Coca-Cola on the beat zvabva zvandifungidza gore reAfrobeat idzi nyaya dzine history karai pasi ndikudze story anyaya idzi dzandifungidzisa dzaita bring back my memories idzi dzine history saka karai pasi ndikudze story anyaya idzi dzandifungidzisa dzaita bring back my memories ndarangarira fritting mawanta chine majanjire tichitamba masude tichikungurutsa matai nombonestikeni anogona anga asingabude tona moto komba tipita peni konani tazana TNT kuresling kuna Lex Luger ugogani sting nayoko zuna tona letu rasgasi power rangers na skipi the bush kangaroo obajena shivo bajen to the west Joy TV kids and dogs was the best but I end up mu bagu game vinga kuma bugwe tobika hofo etiji namana neti mu vito teyashire topa dive nda kumugosho idzinyaya dzine history karai pasi ndikudze story anyaya idzi dzandifungidzisa dzaita bring back my memories idzi dzine history saka karai pasi ndikudze story anyaya idzi dzandifungidzisa dzaita bring back my memories matambira wetandifungidzisa somuya papa yose yekuti ndochi ana makarina kanyama karipi peni peni nasakisi taparuka bachi ndabva ndafunga malowe kasonga yeke kuti malowe iri Friday chibva kumasowe tichibva zvedu kumasowe aya ndomasonga iro wapa ezomugidho tichiri vadikirisa titane musindo ndarangarira Coca-Cola on the beat zvabva zvandifungidza gore reAfrobeat nyaya idzi dzine history karai pasi ndikudze story anyaya idzi dzandifungidzisa dzaita bring back my memories idzi nyaya dzine history saka karai pasi ndikudze story nyaya idzi dzandifungidzisa dzaita bring back my memories idzi nyaya dzine history karai pasi ndikudze story anyaya idzi dzandifungidzisa dzaita bring back my memories nyaya idzi dzine history karai pasi ndikudze story anyaya idzi dzandifungidzisa dzaita bring back my memories dzinyaya dzine history saka karai pasi ndikudze story nyaya idzi dzandifungidzisa dzaita bring back my memories.